manera akanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 12/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nechiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari mubato rezano PF ari kutarisa nyika kuenda mberi uye mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. Vano vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa izvo zvotambudza masangano nevanhu vakawanda. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuro yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Happymore kundiringisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDCT Vanelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari muzano PF ayo ari kutarisa nyika kuenda mberi mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. VaChamisa vanoti kunetsana uku kwave kuita kuti nyika iyo yagara iri mumatope nechakare itonyanyonyura zvekuti hapana chichatarisirwa zvakare kuti chingaitwe nezano PF mukugadzirisa matambudziko aya. Vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuchiisa utongo hutsva hwebato ravo. Ngatinzwei tichitaura navo.
Kana zvamutsana gonzo naChingai chotoitika kubvisa denga moturika idzva. Nokuti kana denga richingowana Chingai nagonzo zvichinetsana mumusha imomo mune chiutsi, mune kukachidzwa, mune kubikwa kwembodza, choto hachivatudzwi moto, vanhu havagari mumba imomo rinenge rava dongo. Saka naizvozvo taakuda kuti dei tatarisa kupfurirwa kwemusha nekuvakwa kwemusha mutsva, musha weshanduko, musha wechinja, musha unoita kuti munhu wese anga achivandudzwa, mapato ese anopikisa abve auya kuzogota moto mumusha omu achinge akaungana pachoto echitaura nhauro dzezveZimbabwe itsva, nhauro dzekuvandudza nyika. Zviri kuitika kuzano zvinonzisatsitsi, asi kamunozviziva kuti kuita kwayo chiri muririro wayo wokuti inogara ichingobayana-bayana nokupokana-pokana. Bati munozviziva kuti isusu matarisiro edu ndeyekuti kana muchero wokuzhwa kureva kuti muti uyo unongoonekwa sekuti wakukuva, isu toda kutarisana nemuchero mutsva une maruva ari kuonekwa nemunhu wese weMDC. Wosiyana nemuchero wenhundurwa wokuti unongoiona uchingoyeva asi haugoni kukwanisa kupedza nzara kana matambudziko mumusha nawo.
Ko vamwewo vari kuti mapato anopikisa kusanganisira renyu reMDC haasi kuonekwa achinge ari kutorawo mukana wematambudziko ari muzano PF kuti anga achizvisimudza nekuzvisimbaradza, munoti?
Koemi moda kuti tiende kunogara nhaka mumusha munengozi. Zano PF matambudziko ayo ingozi kaya atipinda mumusha mawo. Hatigoni kuseka chabata wepa next doc. Chatingangoita kuvaka musha wedu zvakanaka. Hatiri kuenda tinopesvedzera kana kunoti tingakushidzira zviri pachena. Nokuti kazhinji zhinji panenge tachirwisana machongwe maviri. Iwo chaunofanira kungoita kumirira rinenge rakunda. Rakunda riya raneta tochipedzeranawo naro kuripedzisa.
Avanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT Vanelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri webato ravo huri kufamba mumatunhu akasiyana-siyana mumaruwa enyika uchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota pamwe nekunamatira nyika. Svondo rapera chikwata ichi chakanga chiri kumaruwa ekuman Darwin uye nechishanu chakanga chiri muHarare chichisanganawo nevechidiki. Nezuro mugovera utungamiri uhu wakanga uri kumaruwa eBikita mudunhu remasvingo uye nhasi vanga vari mumasvingo South. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navangari Vhume.
Chokutanga isu seTransform Zimbabwe tichange tichikwikwidza kudzimwe nzvimbo dziri ikoko, tine maconstituents maalliance atichange tichikwikwidza. Then chechipiri, mastructures edu nevatsigiri vedu venzvimbo idzodzo tanga tagara tichido kuti tisangane navo kana kuti tikurukurirane navo. And then chetatu, takanga tine musangano kana kuti munamato wePrayer Network Zimbabwe. Namato yetakaita ePrayer Network Zimbabwe atakaunganidza vanhu vakaunganidzwa vemachechi akasiyana siyana.
Pane zvamakaona nekunzwa, chinyi chakakufadzai uye chii chisina kukufadzai?
Chakatikurudzira, chakatifadza ndechekuti vanhu vakanyorese kuvhota kana kuti vari kunyorese kuvhota. Takaonawo shungu dzevanhu dzekunamatirinika vakasangana machechi akasiyana siyana. Ndikati zviri nani zvakasiyana nezvetakaona zvamai Mugabe anounganidza machechi vachipota nekupopotedzana nekupfuura hapwa dzezvekupati kwavo pamberi pevanhu vemachechi. Chisina kunyatsa kutifadza kana kutiitira zvakanaka, ndingati kushungurudzika nekutambura kuri kuita vana vaZimbabwe zvikuru sedunhu reMount Bruin. Vanhu vatakasangana navo vari kuneseka neupenyu vahwanze, upenyu huri kunetsa, tariro chaiyo yeupenyu hapana.
Vanhu havasi kurohwa here mudunhu iri uye kodzero dzavo hadzisiri kuchorwa here?
Kune kuchisidzirwa kwevanhu kwakanyanya. Iko zvino takatarisana kupinde munzvimbo tichadzoka zvakare kuwedza. Tiroda kuenda iko zvino kuchirumhanzu Zimbabwe uko.
Avanga vari vaJacob Ngari Vhume vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa. Izvo zvakapa kuti bazi rinoona nezvekusarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rimire kuverenga vanhu vari kukundikana kunyoresa kuvhota ava. Danho rinonzi riri kushoropodzwawo zvikuru. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota mudunhu reMashonal and West, ZEKI yakaudza vari kunyoresa kuvhota kuti vasanyore huwandu hwevanhu vanenge vatadza kunyoresa nekuda kwekuti vanenge vasina magwaro anopupura panogara munhu. ZEKI inonzi yati vanhu vanotadza kunyoresa kuvhota nekuti vachiri vadiki kana kuti vanenge vasina kodzero yeugari ndivo chete vanonyorwa sevanhu vatadza kunyoresa. Asi zvinoratidza kuti vanhu vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti havana magwara anopupura pavanogara vakawandisa kudarika vanhu vari kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru weMDCT mudunhu iri vaEdward Kadewere vanoti ZEC inofanirwa kunyora vanhu vatadza kunyoresa kuitira kuti vemapato vazive kuti voita sei nedambudziko iri. Vakadewere vanoti ZEC iri kutobirira sarudzo nekusanyora vanhu vanenge vatadza kunyoresa kuvhota.
Ngazviiswe pasi murekodi kuti isusu semapolitical parties tigogona kugadzirisa such situations, because zvimwe zvacho kunyepera vanhu vanenge vasina ruzivo rwekuti kodzero yavo yekuvhota nekurejesta zvinodiwa ndezvipi. Saka tiri kuti nyaya yekutoti havachadi kurekodha vanhu vavari kudzosa is already TV is stealing a vote. Vakutoba kutobira vanhu mavhota ava vari kuda kuvhotera.
Vakadewere vanoti vakaudzwa pamusangano wavakaita neZEC nemusi wechipiri kuti vakawanda vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti vanonzi havasi zvizvarwa zvizere nekuda kwekuti vabereki vavo kana mumwe wevabereki vavo haasi chizvarwa chemuZimbabwe.
Hanya yetenda wei it's very very yakashata zvikuru especially kuno kumashwesa, because ukatarisa mastatistics abuda kubva titanga phase 1 tiri pamusoro pematenda wese. Ndandichitenderera ndichibvunza kuti why tine that big number. Vari kuti ivo because mashwesa yakazara nemapurazi, saka matenda oima alliance, and yet ma aliens arufana kuitwa accommodated according to our constitution.
Dunhu remashonaland wese ndiro rakaita vanhu vakawanda vanodarika zviuru zviviri vakatadza kunyoresa kuvhota pachikamu chekutanga. Mukuru wezeki mudunhu remashonaland west vaAusten Lovu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti tibata mairita makarau avo vanzi vari kunze kwenyika. Mune imwewo nyaya, vanhu vari kutora mapurazi pedyo nechinhoi vanonzi vari kunyoresa kuvhotera muchinhoi sedanho rezanu PF rekuda kutora chigaro chemuchinhoi muparamende. Mumwe wevakarwira rusununguko munguva yehondo vaDanford Kureya vanoti sezvo vanhu ava vasina maoffer letters havafanirwe kunge vachinyoresa munzvimbo idzi.
Main vision yacharinyanya kuitirwa is towards my election. And in fact, kana tichizviona manje ka, those are pure rigging in my election. Not one who are to register to vote, of which havana maoffer letters. Vanhu vane maoffer letters in the ground ndo vakutodzingwa muchiiswa more people, at least ma-A2 maplot ekuti panonga paine munhu 1 but kwakuiswa vanhu 20-40 vasina maoffer letters, vasina mapermit and they are being registered kuti vange vachivhota mumasenders ivavo.
Chinhoi ndicho chigaro chimwe chete chiri pasi pebato reMDC muparamende pazvigaro 22 mudunhu rose. Hatina kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo sachigaro wavo vaEfrem Chengeta vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota? Kubva musi wagumi guru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai Kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. Kuharare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavuku, Tafara, Headfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarase kwa. Kumanikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North. Kumashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, Nekurushinga. Kumashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. Kumashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. Kumashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholocho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvishavane Ngezi, Zvishavane Runde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti munyatsoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namukoma tafadzwa mugwadi, avo vakambotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, iko zvino vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuTanzania. Makadi mukoma tafadzwa?
Tine mufaro. Makadi zvenyu mukoma?
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma tafadzwa, semukomana wechidiki, muri kuona sei mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Mamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe anorwadza. Munhu wese angava wemuZimbabwe naangava ari kuTanzania kuno kwetiri, angava ari kuNamibia, angava ari kuSouth Africa kana kupi chero kwamuri ikoko, zvinofanira kuva zvichirwadza. zvichirwadza pakuti nyika yedu yakutorwa setakishop yeimwe femiri. Zvinhu zvinorwadza kuti mafirwa akaitwa nyika yedu vanhu vezera redu vakava vezerana vatongogara vana munangagwai vava vatinorwa nhasi vana maimudhiwo vose vanga vari pwere vari vana vechidoko vatinoti mayunithi panguva ino vose vakasiya unithi hwavo vakasiya humhandara neujaya hwavo vatinohutambira musango kuti nyika yedu ishanduke iva nyika ine kuzvitonga kuzere tikazviativha izvozvo muna 1981 vakava nekupembera asi chinotirwadza ndechekuti 37 years makore makumi matatu nemanomwe tawana kuzvitonga kuzere taakuita setakudzokerazve kuutongi hwavadzvanyiriri zvoita sekunge takabvisa mudzvanyiriri wechirungu tichiisa mudzvanyiriri wechitema nokuda kwokushungurudzwa kwaakuita varwi vehondo vatinoona vachikandirwa matiegasi anovava vachiiswa mumajeri vamwe vachijambiswa mabhodha vanhu vachidzvanyirwa nekumbunyikidzwa nekuda kwezvaakuita vamugabe zvinova zvaazvisina kutarisirwa vanga vachero varimo muzanupf vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisirwa vari kuopposition vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisirwa kuti zvingave zvakadai kuti vana vatinocelebrata tichiti vakasimuka munyika kunorwa hondo nhasi votandaniswa munyika yavo yechipitirwa nokuda kwekuti havanzwanani pamaonero navamugabe nemhuri yavo inova inotungamirirwa nemudzimai wavagrace mugabe nevanovasapota vana Jonathan Moon.
Saka imi munoona sei kudzingwa kwakaitwa vamunangagwa?
Isu hedu takatarira kudzingwa kwakaita vamunangagwa zvinotitaridza chokutanga zvinotitaridza kuti mumusangano wezanupf hamusisina jekerere mumusangano wezanupf mapinda mumbindindoga zvinotirwadza ungava wanga vachida vamunangagwa somunhu kana kuti wanga vachivavenga zvakangofana nekuti waida maimudhuru kana kuti waivavenga kana kuti unoda tsvagirai kana kuti unomuvenga patasvika pari zvino panotitaridza kuti munyika maita hwiri romudonzo maita dambudziko mapinda chifukuto mumusha saka nyaya iripo inoti izvi zvinoda kuti vana vose vemuzimbabwe vabatane vamboisa madiferensi avo padini asi vachenjere zvekuti madiferensi avo avo aakutanga kutaurwa izvi angangodaro ari kubva futi kune the same family iri kuda kuramba yakapakata kutonga kutungamirira nyika yezimbabwe nekuti hakuna munhu angatarisira kuti mukadzi mudzimai womutungamiriri wenyika angava nemvumo yekumira pamberi pechipedare revanhu vakavhotera vamugabe ivo voti ini ndini ndaane mapatakii okudzinga vanhu mumusangano kana kuti vana vanorogwa vachisungirwa nemhosva yekuti mandiita bhuu muchishona kana tichiti waitwa bhuu kureva kuti vanhu vati aiwa maonero ako nematauriro ako iwe wekuti Jonathan Moyo unosungirwa mhosva yekuba mari dzevadzidzi iwe unoti haana kuba asi hausi mutongi wedare rinovavatinoti justice system hausi gweta rake uri kuuya nenyaya dziri kumatare uchivhikirira vanhu vane mhosva yekuba mari yehurumende zvinotitaridza kuti nyika yedu kwayoenda kumawere.
Saka muri kukurudzira vechidiki kuti vaite sei apa? Taatarisa kuti vanhu vari kunyorisa kuvhota asi vechidiki vacho vashoma ndo vanyorisa kuvhota vakawanda havasi kuenda.
Ngavabve pasocial media because vachidoko mukatarisa zvinoita Jonathan Moyo pasocial media muchirungu tinozviti sensationalize kuda kufadza vanhu kuita sokuti focus yenyika inofanira kuva pasocial media odrivate attention yevana vanofanira kuenda kunovhota vachiswera vakaringiririra matakanana nenhundira matsime dzemastatements aanonyora patwitter vanhu voona sekuti ndopakaperera sarungano votukana naye ipapo vopedza vogara kumba vonodya sadza mangwana vomukirazve asi hapana wakavhota saka tiri kuti ngavambosiyana naizvozvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma, tafadzwa nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, ndinotenda vana vezimbabwe vanga vakateerera.
Manga makateerera kuna mukoma Tafadzwa Mugwadi ava vaimbotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vave kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuTanzania. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mamwe masangano akawana rubatsiro rwemari inoita zviuru makumi masere nezvishanu zvemadhora kubva kuAmerica anoti anotarisira kusimudzira upenyu hwevanhu vaanoshanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remasangano akaona rubatsiro ndere Terre des Homes rinoshanda kutongogara refugee camp uko kunogara vapoteri vanouya munyika. Amai Rita Gwarada avo vanoshanda ne Terre des Homes vanoti vari kutarisira kusimudzira upenyu hwevanhukadzi vari kugara mutongogara refugee camp kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo kwete kungomirira rubatsiro vakati zvicharerutsawo magariro avo mukembu iyi. Amai Gwarada vanoti zvakaoma kuti vanhu vapedze makore vachirarama nemari dzekupiwa nekudaro vanotarisira kushandisa zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kutanga chirongwa chekuti madzimai akwanise kugadzira sipo dzakasiyana siyana.
Serimwe resangano rapiwa rubatsiro tiri kutarisira kusimudzira upenyu hwemadzimai. Tiri kutarisira kushandisa rubatsiro urwu vabatsira kuti vagadzire kambani yavo. Totarisira kuti kambani yavo iyi ichange ichizogadzira sipo dzekuwachisa, dzekugezesa, dzekugeza musoro zvinosanganisira mashampoos.
Amai Gwarada vanotiwo kubudirira kwekambani yesipo yekutongogara refugee camp kucharerutsa upenyu hwemadzimai mazhinji kuti vawane cheuviri sezvo vapotera vasingabvumidzwi kushanda uye vasinawo minda yekurima. Rimwe sangano rakazvimirira rinoshanda nevanasikana nemadzimai kudema kwaseke reshamwari yemwanasikana rinotiwo rinotarisira kudzidzisa vanasikana nemadzimai munharaunda iyi kugadzira zvekushandisa pakuenda kumwedzi zvinoshandiswa kakawanda pamwe nekuchengeta huku dzemazai kuti vanasikana vawane cheuviri. Mukuru weshamwari yemwanasikana amai Ekeni achifamba vanoti vamwe vanasikana vanotadza kuenda kuchikoro panguva dzekutera pamwe nekushayawo mari dzekuenda kuzvikoro.
Takaona kuti vasikana vazhinji vari kusangana nematambudziko anosanganisira kuregedza kuenda kuchikoro kwemazuva nekuda kwokuti pavanosangana nenguva iya havakwanise kuwana mari inoita kuti vatenge zvinovabatsira kuti vachengetedzeke pautano. Uyezve kune nyaya dzevana vari kurodzwa vari vana vadiki chikonzero nekuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro vachiwanirwa mari. Saka urongo hwatiri kuita neUS Embassy ndehwekuita huku dzemazai uyezve mapedzi aya ekuti vanoramba vachikwanisa kuramba vachashandisa anogadzirwa nemachira asi ari pautano hwakanaka anokwanisa kuita kuti vasaite nguva vasingaende kuzvikoro vachikwanisa kunge vachienda kuchikoro nekuti vari kuzviwana zviri pachena.
Mutungamiri wechibuyu nozuyo Arts and Culture rinova sangano rakazvimirira rinoshanda mugokwe North vaBrian Tembo vanoti sevanhu vanga vajairira kurima donje iro ravanoti risina mari sezvo riri kutengwa nemutengo wepasi vanoti vakawaniswa mari yekucheresa chibhorani chavachashandisa kudiridzira mbeu dzavo. Vatembo vanotiwo madzimai ari kurarama neHIV vari kuzotangawo gadheni ravo richawanisa vagari mbeu dzakadai sechibage, muriwo nezvimwewo zvinonetsa kuwana mudunhu ravo. Vanoona nezvekupiwa kwemari yerubatsiro kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Mutsama Chimbidzofa vanoti shuviro yeAmerica ndeyekuti vanoshaya vapiwe mukana wokubuda muurombo.
Chishuviro chedu isusu seUS Embassy ndechekuti macommunities ave nekurarama kunovavandudza kusvika neramangwana rekuti mageneration achauyo amangwana achakwanisa kuzorarama kubatsirikana nemaprojects aya magrants aya atapa achavandudza vanhu kuti vagokwanisa kuona income yekuisa mumwedzi avo vagozvibatsira nekuti isusu seembassy takaona kuti takapa vanhu mari tinotenga matextbook takavabhadharira school fees. Hatina solution yatinenge taprovider but taketa maincome generating projects iwayo anenge ari sustainable. It means kuti vakatengesa zvavanenge vatengesa vacharamba vachiita sei vachiexpanda maprojects avo uyezve vacharamba vachizvibhadharira school fees. Saka we're trying to do away with the dependency syndrome.
Kuondomoka kweupfumi nekushayikwa kwemabasa munyika kuri kusiya mhuri zhinji dzichinonga svosve nemuromo izvo zvinoita kuti masangano akazvimirira abatsire mukuwanisa vanhu ava cheuviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Jesu simba rangu.
Kuchinda mizana ama zinodiwa, mchirongo chedu apotino tarisa nezu chitendiri. Uri msue shondo kudai. Harikuku gamchira ya mchirongwa, Deep Praxedes Jeremiah. Tinoku gamchira ya mfundisi.
Ndongo mfundisi, happy mo mundo ringisa. Kwa zino ndiri ku shumira ndiri ku Porter's House, ku Frisco, but ndino batira worship ye ku United Methodist again, saba ku Porter's House. Yeku Richardson ku Dallas, Texas.
Makau ya rini kunu ku Amerika?
Makau ya muna 2003. Makau ya ndi siri mfundi. Asi marawangi sheweza. Shwa kanditura nguwe kati mkuti. Chiramba. Semuna. Akakura chuona. Tumusha kawanda sa itika. Uye kushupika na kutambura kwa itika. Kwa vashumiri wa Jehovah. Nanganda ndiri munai tika kupinda mkushumira Jehova. Asi nagaruwa nishama ya mwari. Tisha kaita Jona. Tika petisira ndisina chino. Ninye kutindanganda ndiri munai tiza kushumira mwari. Nyango shazo ndangandiri munomu Amerika. Pandakawa ya munomu. Vyanda ndiri angani upenyu wangu wakanaka cha Yesu. Asi kana mwara chingu wakudana hapana so wano kwanza kui ndaka mbweza kuramba sa jiona anoramba chuma kwenda kunini sisha karamba nasuno njipano tino shumira mwari
muruku wana paine shanduko kubva pa makazo daivira kuti nditu meitenzi
wangu chokora mwari nati chimene chime china mbairo wacho sisitu wakidis msunu za tino chikara chine mbairo even zinu za kaitika kare izo zo zuna tura nguwa zizimike zume soracho una matu wangu kwa zinu ndio kuti wane makore andaka tambisa chiramba chuma naisha meacho zisata kire kune wana wangu kana kune ama zangu za kandi chendere da andino fuba kuti kai kuru kundi ndangandaka vuma kare zume zinu za andaka rastiri wanazo. Kana watumbo watu utano wa ndakara sikirwa nao. Ndakaitua operation anukona matatu. Emsana. Enye kuti. Ndangandrimu na iramba. Kwenda minister. And then. Zimzwa idana harizo. But mariyo ya. Antuti ino joka. Matikana mwarizo waka zingewata. Pamberafu nofu ya decha joka.
Nguva dzedu ndodzisachi tibvumire kuti tienderere mberi asi chandinga kumbira mfundisi ndechekuti moti pashoko mochitsinira shoko renyu
ndinoma kuti ndikutimbise kune umwe naumwe ndechekuti Mwari pane chinangwa naupenyu hwedu umwe naumwe hapana chaungapindana nacho. Joseph akarasukirwa akakandwa mukomba nevanin'ina vake asi changa chiripo ndeche kuti zvakaita kunge zvanga zvapera asi pakupedzisira ndeche kuti chinangwa changa chiripo neupenyu hwake Mwari vakachizadzikisa saka iwo shoko randinaro pazuva ranhasi nderekuti usarasikirwe nechiroto chauinacho vazhinji vedu vanopindana nezvavangapindane nazvo vogozorasikirwa netariro vozorasikirwa neizvo zvavakadyarwa muupenyu hwavo naMwari. Nechikonzero chekuti pamwe vanenge vane munzwa wavaiswa muupenyu hwavo vasikatarano regera ndikusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa naupenyu hwako. Hazvinei gomba rawakandwa kuti vakadzika sei, hazvinei usiku hwavasangana nawo hwakasviba zvakadii, hazvinei munzwa wacho hwavasangana nawo hwanyikwa munyama yako wakapinza zvakadii. Chandinoziva ndechekuti joy is coming and your morning has arrived. Usiku hwako mangwanani asvika. Iwe chaunogona kuita ndechekusimudza tariro yako nekuti Mwari vane chinangwa mangwanani paanosvika uchisvinura Israeri. And you are the prime minister of Egypt, Sir Joseph. Vanin'ina vako vachikutarisa vamwe vanenge vachiita kunge vasinga kuvhuni asi chandinoziva ndechekuti vachasvika nguva yavachasvinura vagoziva kuti ndiye munin'ina wangu watakanga tarasa asi nhasuno ndiye prime minister of Egypt. Nhasuno ndinokusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako vamenge varipo kana vasipo. Davidi aroti munonigadzirira kafuro pamberi pavadzivisi. Vadzivisi varipo. Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vadzivisi varisipo. Mari wane chinangwa na upenyu wako. Izogaiwe, kunyangwa kufomba. Parima kunyangwe ni pompato mburu wa yofu. Chivu elewane mdozo yao zino kunyarata. Mari ndo wako simbise. Mari ndo wako pesimba idza. Mari ndo wako simbise. Pesu pa wane flamba. Lio wako itine zakanaka. Mustafa Jesu, amen.
Tinotenda shukuru Praxidus Jeremiah ne hurukuro yawaita na mufundisi kundoringisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Standekile Muhlanga.